Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chivabvu 23, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maallegations avari kufeisa kwatiri takavatarisa asi maallegations hatingatano musoro, but maallegations andiratidza kuti vanhu vari kungorwisana zvavo.
Nhengo dzeZANU-PF dzakarwisana nemusi wesvondo dzemizwa pamberi pedare muulawayo. A company National Railways of Zimbabwe inonzi ine chikwereti chemari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri emadhora kuvashandi vayo vave nemakore vasingatambiriswi mihoro yavo yakakwana.
Semugari wemuna muManchester agara kwenguva yakareba, ndingati zvinhu zvakasangana. Vazhinji vari kutya, vamwewo vari kungoita sezvatinongoita mazvese.
Vanhu makumi maviri nevaviri vanofa kuManchester apo munhu anofungidzirwa kuti ainge akazvipakatira nemabhambu akaputisa mabhambu aya panze peManchester Arena mushure mekunge muimbi wekuAmerica Ariana Grande apedza kuimba. Ko Caps United ingakunda here Alger mumutambo weCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanomwe vamiswa pamberi pedare muulawayo nhasi zvichitevera mhirizhonga yakaitika pakati pevamwe vatsigiri vebato reZANU-PF muguta iri nemusi wesvondo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanomwe ava vapinda mudare vari muzvikwata, kuchitanga vechidiki vatatu kukazoteverera mudzimai mumwe chete kuchizopedzisira varume vaviri nemudzimai mumwe chete. Vanomwe ava vanosanganisira vechidiki vanoti vaDavis Muhambi, vamagura Charumbira navamautomoyo naamai Abigail Nyamunda, pamwe nevarwi vehondo yerusununguko vanoti vaSifas Ncube, vaLuke Mpofu naamai Juliet Svanda, uye vange vachipomerwa mhosva dzinosanganisira kupunza midziyo kana kuti malicious damage to property muchirungu, pamwe nekurova vanhu. VaNcube, vaMpofu naamai Svanda vari kunzi vakarova sachigaro wevechidiki veZANU-PF mudunhu reulawayo muzvare Anna Muhushwa. Vanomwe ava ava vange vachitongwa vachibva kumba, havana kubviswa mari yechibatiso uye vanzi vadzoke mudare zvekare musi wa2/10. Rimwe remagweta ange achimirira vanomwe ava vatanaka Muganyi vaudza dare kuti pachadzoka vanhu ava zvekare mudare vanotarisira kuti vachuchisi vachange vagadzirira kuti nyaya yavo itange kutongwa sezvo vati havazobvume kuti nyaya iyi izoendeswa mberi zvekare. VaMuganyi vaudza Studio 7 kuti mhosva dziri kupomerwa vanhu vavakamirira ndedzenhando uye dziri kungosimudzwa nemakakatanwa munyaya dzezvematongerwo enyika.
Maallegations avari kufeisa kwatiri takavatarisa asi maallegations hatingatano musoro, but maallegations andiratidza kuti vanhu vari kungorwisana zvavo, saka tichazoona kana tazopinda kutrial.
Vanhu gumi vakasungwa nemusi wesvondo zvichitevera mhirizhonga yakaitika pamuzinda weZANU-PF muulawayo. Vanoziva nezviri kuitika vanoti vanhu ava vakarwa nekuda kwekurwira masimba kuri kuitika mubato iri. Vamwe vatatu vasina kupinda mudare nhasi vanotarisirwa kupinda mangwana. Vachitaura neStudio 7 nezuro, dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzainge dziri mukurwisana uku dzakati kurwisana kwainge kuri pakati pevanonzi vanotsigira chikwata cheG40 chinonzi chine vanhu vakaita segurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere, uye chimwe chikwata chinonzi Team Lacoste icho chinonzi chinotungamirwa nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muulawayo, ndini Taurai Shava.
Thank you. Vana chiremba, vana mukoti nevamwe vashandi vemuzvipatara nhasi varatidzira muHarare vachiti havasi kufara nemashandira ari kuita sangano rinovamirira reHealth Services Board. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Nurses Association vaino Kidongo vaudza Studio 7 kuti vanga vachiratidzira havana kukanganisa mabasa ekurapwa kwevarwere asi kuti vanga vasiri kushanda kunyanya ndovapinda mukuratidzira. Vati zvinhu zvakawanda zvavakavimbiswa neHealth Services Board hazvina kudzadzikiswa. Vashandi vemuzvipatara vanogara vachiramwa mabasa vachiti hurumende inovabata neseri kweruoko. Studio 7 aina kukwanisa kubata sachigaro weHealth Services Board Dr. Love Mombengeranwa sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Isu savashandi tanga tichitarisira kuti hurumende ariyo muridzi wekambani inonzi Railway. Tanga tichitarisira savashandi kuti hurumende ino.
Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ vanoti vanga vachitarisira kuti hurumende ichabatsirawo National Railways of Zimbabwe mukuona kuti vashandi vayo vavaniswa mihoro yavo iyo yave nemwedzi inodarika gumi nemishano vasati vatambiriswa izere. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe, reZimbabwe Amalgamated Railways Workers Union, vakamurai mwoyo, vanoti vashandi veNRZ vari kushupika zvakanyanya zvekuti hurumende iri kuzviona asi hapana matanho airi kutora ekugadzirisa dambudziko ravo. Sachigaro webhodhi reNRZ Valeri Mavhima vakatenda kuti kambani yavo iri kukundikana kubhadhara vashandi vayo mari dzemihoro idzo dzave kudarika mamiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora nekuda kwekuti haisi kushanda zvakakwana. Vamavhima vanonzi vakaziviswawo kuti dare remakurukota rakavapa mvumo yekuti vatsvage vanoda kubatana neNational Railways of Zimbabwe mumatano avo ekuedza kumutsiridza kambani iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Isu savashandi tanga tichitarisira kuti hurumende ariyo muridzi wekambani inonzi Railway. Tanga tichitarisirawo savashandi kuti hurumende inofanira kubatsirawo Railway kuti vabhadharawo chimwe chikwereti chedu. Nokuti iko zvino vanhu vari kufa, vanhu vari kurwara, vamwe vari kusiya mabasa nenzira dzakasiyana-siyana vachingosiya zvikwereti kuRailway.
Asi kana munombogara pasi neRailways, zvichemuirira zvavananga vakazvitsira here kuhurumende kuti hurumende inge ichigadzirisa?
Ivo matauriro avo vanoti takasvika kuhurumende, ende nguva dzese vanenge vachikota kuti nyaya yasvika kukabhineti iri kutariswa nekabhineti. But isu zvokuti iri kutariswa nekabhineti ka? Taizofarawo dai taizonzwa zvinenge zvabuda kukabhineti kwacho zviri positive. Kuti vo kukabhineti kwakaenda nyaya yenyu vashandi veRailway, hurumende yati mwedzi unotombokupaiwo 1 miriyoni chisheyaivo pazvikwereti zvenyu zvamuri nazvo, tingadai tichifara savashandi veRailway. Hatina chimwe chatingange tichishora kana pakabuda pakadaro saizvozvo.
Tanzwawo kuti Railway inenge yapiwa mvumo nedare remakurukota nekabhineti kuti inge ichitsvakawo vekunze kana vemunyika vekubatana navo vatingati mainvestors. Muri kutambirawo sei danho irosi?
Isu savashandi kana mainvestor achiuya kuzochengetedza basa redu savashandi hapana chakaipa. Chatinozorambirana nacho ndechekuti kana investor akauya ouya achitaura kuti vashandi veRailways vakawandisa, ningina ningi handimudi pano pabasa, plus maconditions of service amamuinawo aya kuti munotanga basa nenguva yakati muchiedza nenguva yakati, ndauda kuti mushande samadhongi. Kana investor akauya nenzira yakadaro, isu savashandi veRailways hatizvitambire.
Imiwo mune mamwe matanho here amuri kuitawo ekuedza kuti mari dzenyu dzikasike kuuya?
Kumataredzi mhosva takaenda kande miri iyi nyaya masalaries haisi nyaya nyuwani, haisi nyaya itsva. Takaenda kubva muna 2010, 2011, 2012 tichienda kumataredzi mhosva. Asi chatakatozoona, takaona sokuti Railway kati kadoendesa nyaya kumataredzi mhosva, vanobva vadopeta mamoko avo voti haiwa zvatinakira nyaya iri kumataredzi mhosva, saka nokubhadhara vachabhadhari.
Vanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi veNational Railways of Zimbabwe, reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union, vakamurai mwoyo vari parunare neStudio 7 kuvulawayo. Tabatawo gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo avanoti vashandi vanoziva zvikonzero zviri kuita kuti NRZ ikundikane kuvabhadhara. Dr. Gumbo vanoti mari inotambirwa nevashandi inobva pabasa ravanoita, asi iye zvino National Railways of Zimbabwe haina basa zvichirevawo kuti kana vashandi havana mari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi chikwereti chiripo, but National Railways haisi kuita mari. Mari inotambirwa navashandi inobva pabasa ravanoita. Kana pasina basa ravanoita hapana mari inouya, nokuti inobva kunani navara basa.
Tanzwawo kuti kabineti yakapawo go ahead yekuti iyo National Railways itsvakewo vekubatana nawo kana mainvestor. Munofunga here kuti zvingarerutsa dambudziko?
Chiripo ndechekuti ndozvatiri kutotraya kuita. Iyo National Railways pari zvino inotova overemployed. Basa haina, vese vaiipa basa havachina basa ravanoipa. Vese veshuga havachatakuri shuga, vongotaura dzimwe nguva shoma shoma. Vana ZPC havana basa ravanovapa. Vemarasha havana basa ravari kuvapa. Saka chiripo ndechekuti pari zvino tiri kutoronga kuti National Railways of Zimbabwe tiitsvagire vangada kuuya kuzoita kuti imuke igokwanisa kuti iatrakte vangakwanisa kuipa basa. Nokuti haina malocomotives akakwana, haina mawagons akakwana. Mushandi wega wekuNRZ unoziva izvozvo kuti munhu akomplaina achiti handisi kupiwa mari hurumende ite zvainoita. Hurumende vanhu, kana ivo vasina mari yavanoshanda hakuna mari inowanikwa nehurumende inobva pamwe kunze kwekubva mune vanhu. Tiri kutsvaga pari zvino tibatsirana nebhodhi racho kutsvaga wekuti patina wokubata nesu kuti timutse National Railways of Zimbabwe nokuigona kuyiwa kutsvagira mawagons namalocomotives kuda tingakwanisa kuti tiite basa iroro. Pari zvino chiri kutinoita ndechekuti kuipa kwakaita mabhuku acho, hamungati books of account, ndo ari kutikonzeresa kuti zvitiremere kuwana vanokwanisa kuti vatibatsire kuti vaite partnership nesu.
Ivo vashandi, Dr. Gumbo, vari kutyawo zvakare kuti dzimwe nguva pamunoita partnership kana kuwana vekubatana navo vanopedzisira dzimwe nguva vakurasikirwa nemabasa. Mungava pachivimbiso here chekuti hapana anozorasikirwa nemabasa?
Aewa, handigoni kuvapa chivimbiso ichocho. Takatotsvaga forensic audit. Kana vanhu vari pabasa vanofanira kuva nebasa ravanoita, kana vasina vanofanira kubva. Haisiri mhosva iyoyo, zvinoitwa nebasa rose hazviiti National Railways of Zimbabwe yega.
Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, Dr. Joram Gumbo, vari parunhare neStudio 7. Vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisa vana vadiki vakashaya Manchester kuBritain nezuro mushure mekunge mumwe munhu akanga akazvipakatira bhambu akazviputitsa paManchester Arena apo pairidza mimhanzi muimbi wekuAmerica Ariana Grande. Vanhu vanosvika makumi mashanu vanonzi vakakuvarawo muchiitiko ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vashora zvikuru chiitiko ichi. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu muManchester pari zvino, Blessing Zulu weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta iri vaMcDonald Chimbizi.
Pari zvino muManchester vanhu vamuka vaine kushushikana kukuru zvikuru sei nenyuzi dzekukuvadzwa kuvana kwavanga vaenda kumutambo kwaAriana Grande. But semugari wemuna muManchester agara kwenguva yakareba, ndingati zvinhu zvakasangana. Vazhinji vari kutya, vamwewo vari kungoita sezvatinongoita mazvese. Sezvakaita seni ndinoshanda muguta imomo meManchester maitikira bongozozo. Asi tangomuka tiine chivindi chekungoti chinouya chinotiwana isu. But mota dzemapurisa dzamuka dzakazara mumugwagwa, uyewo panga pachingosvika nhau dzekunzi pane mamwe mashopping center hanzi vanhu vabve vasudurudzwe nemamwe matrain station. Saka sekungoziwo kwenyu panotambirika nyuzi dzakadaro, hapana kugadzikana kwepfungwa kunonyatsoitika kwakawanda. Asi vashandi vazhinji vemumaofisi vanga ndichitaura ndichionawo navo vanga vachiratidza kutyawo, asiwo vachiratidza kuti vanoda kuenderera mberi neurongwa semaitira vanga vachingoita mazuva ose.
Imi munombopfuurawo here nepachiteshi apa?
Chaizvo, nguva dzose sezvandambotaura ndinoshanda kwavanoti ikoku financial district yeManchester City Centre. Saka iguta rangu ndinoshandisa chiteshi ichi.
Imowo mudhorobha iri mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawandawo here, uye pane vamambonzwawo here kuti akakuvara kana kuti anga arikowo kuchiitiko ichi?
So itakati wandewe kumusha kwedu ku Zimbabwe nekuti even machurch makuru ano wanasanga sila wanasa ayo janana FM wane mapazi imomo asi so far pa ama zangu neshangwari zangu zandino siya apana wandati ndanzwa akura arakana watabata nizirwa musekwende
chisarwa che Zimbabwe chinogara muguta reManchester ku Britain va McDonald Chimbizi wanga wari parunare ku Manchester kwa kare na Blessing Zulu Studio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika pasoro ese mukucherechedza zuva rekupedza chirwere chekutsemuka dundira chinosangana nemadzimai akawanda. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu munyika vaungana pachipatara chechinhoi apo pakaparurwa chirongwa chekurapa chirwere chekutsemuka dundira mugore ra2015. Kusvika pari zvino, madzimai anopfuura mazana mana vakarapwa chirwere ichi. Vakarapwa ava vauya pagungano ranhasi vachitaridza kufara zvakanyanya. Mumwe wevamwe vakarwara nechirwere ichi kwemakore makumi matatu nemaviri amai Christina Godzi vanoti vari kufara zvikuru sezvo vanga vosemwa nehama neshamwari.
Saka ndakubva ndangogara ndadzava kudaro ndakaitwa 85 kusvika zvino makore ose 32 muchindiona ndakadai. Saka inini ndakazonzwa kuti kunobatsirwa noumwe wakabva kuno. Asa akandiudza inini akaudza murovora murovora yakazonitora kuuya kuno. Saka upenyu hwakaita sehuhu munhu unokuvenga munhu haadi kugara newe padhuze. Kana ngochifamba mubhazi unotonzwa chinzi muno mashata unoshaya kuti ndaita sei.
Amai Shamiso Mhete avo vakarapwa mushure mekurwara kwemakore mashanu vanoti kunonoka kuwana rubatsiro munguva dzekusununguka ndizvo zvakapa kuti dambudziko ravo rikombe.
Takaita nguva yakareba chirwadziwa nepamuviri pangu tisina kuwana rubetsero rwekuti ndikwanise kusvika pachipatara. Saka pandakatotaurwa kuenda kuchipatara saka ndandatoneta saka ndakavata ndisina kana kuwana rubetsero ndikamuka. Sina kuwana rubetsero ndakazowana rubetsero kumatu rava zuva reyetatu.
Mumiriri weUNFP munyika vachieke Tidiane Sise ndivo vanga vari munyarikane pachiitiko chanhasi. Vati madzimai masere anofa pazuva vachisununguka. Vati madzimai ane chirwere chedundira anoda rubatsiro rwakanyanya. Vataura vakamirira gurukota rezveutano vaSidney Makarau vanoti zvipatara zvinofanirwa kubatana nemasangano akazvimiririra kuti avandudze nyaya dzezveutano munyika sezvo hurumende isina mari. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti madzimai anosvika mamiriyoni maviri vari kurarama nemaronda anowanikwa pakusununguka. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rinoti Hope, Healing and Dignity for All. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Asa Chigoriwa.
Makatirira kune penyure yevanhu yeStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeGambia nhasi yashandisa mutongo wedare mukutora pfuma yevaive mutungamiri wenyika vaya yaJamee avari muupoteri. Zvinhu zvatorwa zvinosanganisira mari yanga iri mumabhuku ekumabhanga anoda kusvika makumi mapfumbamwe pamwe nemakambani gumi nemana ane chekuita navaJamee. Gurukota rezvemitemo muGambia vaAbubakar Tambuda vati vaJamee vakaba mamiriyoni makumi mashanu emadhora emari yeveruzhinji vasati vatiza kubuda muGambia vachienda kuEquatorial Guinea munandira. Banga African Development Bank rinoti riri kutarisira kuti upfumi hwenyika yeZimbabwe kana kuti GDP uchakura nechikamu chimwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 1.3% gore rino nenyaya yegoho rakanaka riri kutarisirwa. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kupesana nemaonero aya. Mavhilasi Mushanganya wewe Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi iri mugwaro rakanzi African Economic Outlook 2017 rakaparurwa nezuro muHarare pasi pedingindira rekuti Entrepreneurship and Industrialization. Vakatungamira ongororo iyi ndeve African Development Bank, sangano reOrganization for Economic Cooperation and Development uye United Nations Development Program. Asi masangano aya anoti mugore rinotevera ra 2018 upfumi hweZimbabwe huchaberera nezvikamu 0.9%. Mubhajeti ravo regore rapera, gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakange vati upfumi hwenyika waizokura nechikamu chimwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7%. VaChinamasa vaitaurawo nyaya imwe chete yegoho rakanaka. Vaimbove gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatenda ibiti vati zvikamu zviri kutaurwa izvi zvakatonyanya kukwira nekuti nyika yaita mamvemve.
So even 1.3% iyoyi itori pamusoro yakatowandisa. For some of us the economy inofanira kunge itori kumashure kuma minus 1.8%, but at least ye African development iri more realistic than pane 3.5% yaChinamasa. Economy haina mabasa, 95% evanhu havana mabasa, maindustry akavharwa. Yes, we had a good rain season, but that's only one sector of the economy, which is agriculture. And agriculture yacho iri kushaya intermediation. Varimi vari kutengesa fodya vari kushaya mari because government iri kupa mari yabuya muZimbabwe kuzotenga fodya. Pachibage paipai futi government ichashaya mari yekubhadhara $390 kutenga chibage chachiya. So vanhu vakoniwa kurana ikonomi iyi.
Asi mumwe mutevedzeri wemutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vanoti semaonero avo upfumi hwenyika huchatokwira nezvikamu zvakawanda pane zviri kutaurwa neAfrican Development Bank nemamwe masangano.
Zvakataurwa nehurumende nezvakataurwa neIMF panyaya yekukura kweikonomi yeZimbabwe gore rino zora dzikafanika zvinenge zvakati jeke nokuti havanga vapinda mukati vachiongorora kuti zviri kuitika vachitarisa nekukohwa kwatiri kuita. But zvauya neAfrican Development Bank handifungi kuti vange vaita kana even just audit, but iprojection yavo yavanongoona havo saizvi. Isu hedi kungoona kwete tofunga dzoro inotokwanisa kusvika kumatwo, ina hangoona inotopfuura kumatwo kana close to 3 as well.
Mashoko aya atsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenzi, asi vachiti havo Zimbabwe iri kubva pasi-pasi.
Ini ndinoona sekuti 1.3% inenge iri pasi nekuti tikutarisa gore rapfuura ranga riri gore renzara. Ranga riri gore ranga rine ranga risina kunyatsonaya mvura, richitevera zvakare rimwe gore ranga rakapfuura racho ranga risina kunaya mvura. Kana izvozvo nyika yanga yakaberera chose. Zvino kana nyika yakaberera chaizvozvo pakanaya mvura sezvazvaita izvi, nyika inosumuka, inoita mapercentage growth inoti kurei nekuti nekubva pakadzika chaizvo. Saka ndinofunga kuti 1.3 yakanyanya kuti dzikei iri pamusoro kana 2.5%.
Zvinhu muZimbabwe zvakaita manyama amire nerongo zvichionekwa mukushaikwa kwemari mumabhanga uye kushomeka kwemabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Masangano anokurudzira runyararo munyika uyezve anoshanda nevechidiki anosanganisira reHeal Zimbabwe anoti ari kuita zvirongwa zvekudzivirira mhirizhonga munyika munzvimbo dzakasiyana-siyana pamberi pesarudzo dza2018. Heal Zimbabwe iri kuita nhimbe kunzvimbo dzinosanganisira Gokwe North, Mutasa South, Mazowe nemuzarabani North, uko iri kuunganidza nhengo dzemapato akasiyana-siyana ichiparidza shoko rerunyararo. sangano iri riri kushorawo mhirizhonga yakaitika muvulawayo pakati pevatsigiri vezano PF nemusuwesvondo. Mutungamiri mukomo weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa zveHeal Zimbabwe muzvare Stabile Dewa kuti tinzwe zvizhinji nezvavari kuita.
Tiri kushanda munzvimbo dzinokwana kuita 27 districts muZimbabwe, dzinova nzvimbo dzakanyanya kusangana nemhirizhonga yemakore ese atapfuura kudarikira makore. Kanzira makore 2008 kusvika izvezvi, yuZimbabwe yakaona zvakakodzera kuti ibatanidze vanhu vanobva munzvimbo idzodzo, kusanganisira matraditional leaders anosanganisira masabhuku, madzishe nemachifu edu kuti vabatane pamwe chete, vachishanda pamwe chete nevechidiki nemadzimai kuumba runyararo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Chinangwa chedu chiri chekuda kuti vanhu vabatane, vanhu vasarovane, vasakuvadzane zvine chekuita nemhaka.
Vechidiki vanova ivo vanowanzoshandiswa munyadze mhirizhonga vari kuchigamuchira sei chirongwa ichi?
Zvatinoita seyu Zimbabwe takanyanyoona kuti tikaita mameetings aya anoungana vanhu vakuru nevechidiki pamwe chete, vechidiki vedu havanyanyi kuuya vachizoparticipata zvakanaka. So zvatakaita seyu Zimbabwe takati takuita nhumwe iyo yatinoti nhimbe, iye inotageta nechidiki vari pavo vega vanenge vachisangana vavechidiki vechidzimai nevechirume vachitamba mabhora aya anenge achireferiwa nevatinoti matraditional leaders nemapurisa, donzvo riri rekukurudzira renyararo.
Muzvare Stabile Dewa ndo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reHeal Zimbabwe, vanga vachitaura parunare namutungamiri mukomo weStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Tanonoka Wande achitiverengera pamire hurumende yeAmerica.
Mamirioni nemamirioni evanhu anonzi akatarisana nenzara munzvimbo yakakomberedza dunhu reLake Chad. Mumakore mazhinji yapfuura, nzvimbo iyi yairwa nezvirwere zvinotapurirwana zvinosanganisira hepatitis E, cholera nemhetamakumbo. Sangano renyika dzepasi pose reUnited Nations riri kuti nzvimbo iyi yawirwa nematambudziko aya anogona zvekuzokonzera mhirizhonga, kusagarisana kwakanaka, kusawirirana, urombo nekurwisana munzvimbo iyi. Sangano iri rinotizve chimwe chinhu chiri kukonzera kunyanya kuipa kwezvinhu munzvimbo iyi ibato rinopfurikidza mwero reBoko Haram, iro rave nemakore anopfuura 15 richiuraya nokutapa vanhu munyika dzinoti Chad, Niger, Cameroon neNigeria. Asi kuipa kwezvinhu munzvimbo iyi kunonzi kuri kukonzerwawo nekushaya hanya kwehurumende dzenyika idzi. Hurumende yeAmerica inoti yakagadzirira kubatsira vanhu vari kushungurudzwa nemamiriro ezvinhu munzvimbo iyi ichibatsirana nemamwe masangano anopa rubatsiro. Mugore rino ra2017 hurumende yeAmerica kuburikidza nebazi ravo reUSAID yakabatsira nemari inopfuura madhora mazana maviri emamiriyoni munyika idzi. America iri kukurudzirawo vanopa rubatsiro kuti vawedzere mari yokubatsira nyika ina idzi dzakapoteredza nyanza yeChad.
Ayo anga ari mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Connection na 8 PM, mutungamiri mukomo weStudio 7 ari kutarisa zviri kuitwa nemamwe masangano evechidiki kudzivirira nyaya dzemhirizhonga sezvo nyika yatarisana nesarudzo dzemuna 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzezanu PF dzakarwisana nemusi wesvondo dzinomiswa pamberi pedare muBulawayo. Kambani yeNational Railways of Zimbabwe inonzi ine chikwereto chemari inosvika mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemaviri kuvashandi vayo vave nemakore vasingatambiriswe mihoro izere. tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.